takaona ripoti yoitika tomboikurukura nokuidzeya tichishamisika kuti World Bank inenge ine zvairi kuona zvisiri kuonekwa naminister of finance and economic planning wedu. Vachinamata yavo vari kuestimate a growth yeGDP at 1.7%. Apa World Bank yakuita an extra 2.1% over and above that 1.7%. Saka tiri kushamisika kuti unless the World Bank knows something chatisiri kuziva isusu vagari vemuno, then mafiga avo anoshamisa. Zvingava zvinhu zvinotinakidza nokutifadza dai kuri kuti zvikaitika. Nokuti kana tikaita growth rate of 3.8%, then zvechokwadi zvinoita a difference yakati unemployment yedu, which at the moment we have even stopped counting. Saka izvi zvingataridzika kuti kuda pane vamwe vanhu vangawanawo mabasa pane ruzhinji neruzhinji rwuri kutsvanga iko zvino.
Chii chinenge chichitariswa nemasangano akadai kana vachiita ongororo idzodzi netarisiro dzekukura kweupfumidzi?
Handigoni kuvataurira sezvo ndisiri spokesperson wavo, handiti ka. Asi tinotarisira kuti World Bank as the bank of the world ine an overview iri much broader than overview ye any one country on its own. Saka tiri kutarisa kuti the context within which vari kutaura kuti upfumi hweZimbabwe huchakura by 3.8% inenge iri much more secure than the one yatinokwanisa kuseenzesa isusu, nokuti obviously isusu tiri kutarisa Zimbabwe chete, ivo vari kutarisa world yese.
Tinoonawo kuti mamiriro emisika yepasi rose haana kugadzikana. Asi World Bank vari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hungakura kusvika ipapa. Imiwo munoti panyaya yekusagadzikana kweupfumi hwepasi rose?
Ichocho ichokwadi chatiri kuona tese kuti ndezviri kuitika. Upfumi hwedu huzhinji ndehwemaminerals atinomaina nezvirimwa zvatinoita zvinoana tobacco, cotton nezvimwe zvakadaro. And pasi rese macommodity prices ari kudzikira. Saka tinoona kuti tizokwanisa growth rate ye 3.8% kuda World Bank ine zvainoziva nemamega bills aya aitaurwa nechina neRussia atisiri kuziva isusu.